Mr. KD. Ganjas in the Mama Mahitaya.
Tanana la la di.
Tanana biga bine.
Saga ganjas in the Ndiri kuda tewe. Nakpisa vesa na kusa isaiwewe. Nakpimese wa kogune tautishewe. Naise mtiro ye muri watiwa sewe.
Macha ira kuta ura so singa sile. Muromba inenge matua singa kiwe.
Macha kore rino mauta vapa siwi. Chicha toso vatia isu veta wiwi so vitele no.
Zviripo pakuti vavano kona ndovaradidza chipo apati vevakati ndovati vana chipo ndavaudza uganje sezvemahiti zviripo
musachikombe.